Ichokwadi tiri kuchema mukoma wedu Abe Mutimba ashayika nhasi makuseni kurujego isolation center akauya kubva kusouth africa musi wa23 achiti ari kurwara akatanga kurwara ari paboda achiti muviri wake uri kupisa paakasvika kumba manheru takamhanya naye kuchipatara akaitwa matest akabatwa ane chirwere checovid akaita sekurikavha asi ashaya nhasi
mukoma Ebo vari kuradzikwa kupi
tiri kuenda naye kumusha kwedu kwagutu kwabhasera kwatichamuchengeta sezvo zviri pamutemo wecovid-19.